Rimwe remagweta avasikala vaHarrison Nkomo vaudza Dare kuti anachiremba vavo pamwe nevehurumende vakaongorora vasikala vari kujeri mukupera kwesvondo zvikaonekwa kuti vari kurwara zvakaomarara nemudumbu. Izvo zvinotevera mashoko akaburitswa navasikala akanangana negoredzva vachiti vari kufungidzira kuti vane chirwere chegomarara. VaNkomo vaudza Dare kuti anachiremba ava vakapakurudziro yekuti vasikala vambozorora uye vaongororwe zvakare mumazuva mashoma ari kutevera zvichitevera kurwara kwavari kuita. Rimwe remagweta avo vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvavaudza Dare.
Nemusi wemugovera watapfuura uyo vasikala vakaonekwa nemadhokta avo pamwe chete nemadhokta ekuprisons. Ana chiremba vakatenderana kuti zvechokwadi hurwere huripo, hurwere hwakakomba hunoda kuti huongororwe. Saka dai zvaibvira vasikala vambomira kunzwa kudare kwevhiki mbiri dzinotevera vazodzoka kudare tapfuura zuva ra23 January. Saka izvi tazvizivisa kudare kuti ndo zvakaitika panguva shoma yapfuura iyi.
Nekuda kwekurwara uku, magweta avo atachasvitsa chimwe chikumbiro kudare chiri muzvinyorwa chekuti mamwe magwaro emhosva akapiwa vasikala nyaya vari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare kwatanga asatambirwe nedare. Mutongi wedare amai Marehwana Zvogofa vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi kana vachuchisi venyaya iyi vasvitsawo magwaro emhinduro yavo kudare pachikumbiro ichi. Amai Gofa varasawo chikumbiro chavasikala chekuti kutongwa kwenyaya vari kupomerwa iyi kuburitswe pamadande mutande nepadzinepfenyuro panguva iyoyo inenge ichitongwa nyaya iyi mudare. Vati hapana mutemo unotsigira izvi vachitiwo kuburitswa kwakaitwa nyaya yesarudzo pachivhitivhiti yakakwidzwa navanelson chamisa kudare mushure mesarudzo dzemuna 2018 dzavanoti dzakabirirwa yaive nyaya yanga yakatarisirwa nemunhu wese munyika yavati yakasiyana neyavasikala avo vakanga vaudza dare kuti hama dzavo pamwe nevanhu vemuzengeza west vavanomirira vari kuda kuziva mafambisirwo ari kuitwa nyaya yavo. VaBhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Vapa chikonzero chekutanga chekuti hapana mutemo chaiwo wakanyorwa unotaridza kuti zvingafambiswa sei kana zvitemo zvakadaro zvinge zvaitwa. Ukadare rikazotarisa zvakare rikati panyaya yavachamisa yakatepfenyurwa panguva yazvaiitika nekuda kwekuti inyaya yanga yakatarisirwa nenyika yose. Saka yabva iti izvozvo zvasiyana nenyaya yevasikala pakuti semaonero edare nyaya yevasikala haina kumirirwa nenyika yose, yakangomirirwa nevanhu vashomashoma vanove 16,000 vanomirirwa navasikala vekuzengeza zvakare vana vavo vari kuchikora.
Vasikala vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekukurudzira mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvare Mo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti nhengo yebato reZANU PF vaPius Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare. Vasikala vanga vakatarisirwa kutanga kutongwa nechitatu nenyaya iyi asi magweta avo ati izvi zvinogona kutadza kubudirira nekuda kwekurwara kwavari kuita. Hama dzemufi dzinoti hadzisi kuzoviga mutumbi wamuzvare Ali kudzamara vasikala avo vave nemazuva anodarika 200 vari mujeri vabuditswa muhusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.